Mangwanani akanaka vateereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro nyamavhuvhu 12/2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Mukaenda paFacebook page yedu yeVOA Shona, munokwanisa kuona chirongwa ichi live izvozvi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Nhasi Zimbabwe inocherechedza zuva remagamba reHeroes Day. National Peace and Reconciliation Commission inokurudzira bato reMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa kuti riratidzire murunyararo. Tichanzwa zvinobva kwamuri imi vateereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nasi kuNational Heroes Acre, Zimbabwe inocherechedza zuva remagamba. Vanhu vachipiwa mukana wekurangarira nekukudza avo vakazvipira kusunungura nyika uye naavo vakaishandira nemoyo wose. Dangandira regore rino, Lest We Forget, rinokurudzira vanhu kuti vasakanganwa zvakaitwa nemagamba. Mangwana kuNational Sports Stadium, pasi pedangandira rinoti ZDF Guaranteeing Peace and Security for National Development, nyika ichapemberera zuva remauto. Gweta uye vari nyanzvi mune zvematongero enyika vatapiwa kapurura vanoti kunyangwa hazvo bato reZANU-PF pamwe chete nehurumende rakasvibisa kugamba uye vachituma mauto kunetsana nevanhu pachinhambo chekuvabatsira, mazuva maviri aya mazuva anokosha zvikuru. Tabata vakapurura kuti tinzwe maonero avo.
Zuva reHeroes Acre izuva ratinokoshesa tese, because kuti tisvike paindependence yatinayo iye zvino, kusvipira kwakaita vanhu ivava magamba edu akatisiya. Saka tinobayeukawo zuva ranhasi tichiyeukawo basa ravakaita kuti vasunungure nyika.
Kwemakore mazhinji vanhu vakawanda vanga vachiratidza kusafara nemasarudzirwo anoitwa magamba. Munofunga kuti izvi zvinokanganisa here magamba aya nezuva iri ratinofanira kuvarangarira?
Zvinokanganisa chimiro chemagamba pakuti pane vamwe vanhu vakarwa vaive vakuruwo pakurwa kwatakaita. Handizvireve kuti munhu wese anofanira kunovigwa paHeroes Acre, asi pane vashoma vakuru vakuru vacho vakafira nyika, pane vamwe vasipo ipapa vaifanira kunge varipo. Kuzotiwo vamwe vakangoratidzikawo kunge vakangoratidza mazviso zvavo nguva diki diki ndibva vatoitwa magamba. Ndopasemuenzaniso, hamungatore munhu anenge bhodha gezi momuti gamba muchisiya vamwe vanhu vakuru vakuru vakarwira hondo chaizvo chaizvo kunyatsorwa. Nokuti kurwa hondo kwekubata pfuti muchisunungura nyika kwakasiyana nekunzi munhu akarwa hondo zvekurova vanhu kuti vavhotere musangano. Zvinhu zviviri zvakatosiyana. Saka munhu anenge bhodha gezi munzwa kuti hiro, asi pane vamwe vanhu vanotokodzera kuita magamba vasipo. Saka zvinopesanisa mafambiro anoita zvinhu ipapo.
Sokuona kwenyu imimi, munofunga kuti vanhu vanofungei nenyaya yeHeroes Day?
Vanhu vanoramba vachiri pembedzavo sezuva rekungoti magamba ese akatirwira akashinga kuita basa iri, uyezve zvanga zvisiri nyore. Asi kungoti pakupera kwezuva vanhu vanozongoti tinongoyeuka magamba, nyangwe vasipo vacho even varipo vacho. Nokuti kutongovaipo kuHeroes Acre kwacho dzimwe nguva mazuva ano zvaanenge zvaakutongoto zvinenge zvine mutauro mukati. Saka kunzi gamba zvirovoti kuwanikwauri pachindima ichocho chekungonzi ndo pacho pane magamba. Iye zvino nekuti zvasanganiswa vakanaka nevasina kunaka, hauchaziva kuti mutano ndoupi.
Pane rimwe pepanhau muZimbabwe rakabudisa nyaya yekuti vamugabe vakatanga nyaya iyoyi yemahero neHeroes Acre vanoita sekuti vakaratidza kuti havangade kuenda kunoradzikwa paHeroes Acre. Munofungei nazvezvi?
Izvozvo zvinoratidza kuti munhu une nguva aita zvinhu zvisingaendera nene zvaunenge uchimboparidza nokuti ndovakavakisa musha uyu vakatozvisiyirawo grave number one ndeyavo grave number two yanga iri yadzimai vavo Sali mudzimai wekutanga saka ivo vozoti nhasi havadi kunovigwa kumusha wavakavakisa unovakira imba yausingadi kugara nokuti vakatodaro ivo varitoriwo vevanhu vainzi vacho ndomagamba makuru oronekwa uchiti hauchada kuita izvozvo tiroti pane zvimwe zvinhu zvavakaita papo zvisingavasiri kufarira kana kuti vari kuda kuedza kuratidza kuti havasi kuda kuti funeral yavo iitwe nemunhu wavasingafariri ndofunga ndezvavari kuda kuedza kutaura asi hazviite paukuru hwavo nokuti ndovakavakisa musha uyu vanofanira kuvigwa ipapo
nyanzvi mune zvamatongerwo enyika vatapiwa kapurura vari parunhare kuOregon nestudio 7 Commission inoona nezvorunyararo pamwe nokupodza maronda yeNational Peace and Reconciliation Commission yaburitsa mashoko ari kukurudzira bato reMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa kuti rione kuti nhengo dzaro dziri kuronga kuratidzira nemusi wa16 mwedzi uno dzaratidzira murunyararo Commission iyi iri kukurudzirawo vechidiki veZANU PF kuti vasavhiringidza kuratidzira kwakarongwa neMDC uku zvichitevera mashoko ekuda kuvhiringidza kuratidzira uku anonzi ari kubva kune vechidiki veZANU PF ava ukuwo gurukota mukati menyika vaKen Matema vanonzi vari kuyambirawo kuti hurumende yave neruzivo rwokuti kuratidzira kwakarongwa neMDC kune zvematongerwo enyika kwakanangana nekukonzera mhirizhonga munyika tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachiita zvidzidzo zvepamusorosoro paUniversity of Johannesburg muSouth Africa Dr. Petisai Rwanya
gwaro iroro takariona rakabuda nezuro but gwaro iroro richibuda pane rimwe gwaro riri kutenderera pamasaisai ranyorwa nefumase ravari kutaura vachiira vanhu vachiratidza kuti vanoda kubvana musangano netwa musi wa16 August vachitaura kuti pane plani yekuda kukonzeresa mhirizhonga ranyorwa naminista of home affairs vaKen Matema rinobudisa zviri kutaurwa namutoria deputy minister kuti kana vanhu vakaenda kudemonstration kutatwa violence in that context isisi tinotaura kuti zviri kutaurwa neNational Reconciliation Committee mashoko akanaka mashoko anokurudzirwa vanhu vese vanoda kutaridzira vanofanira kutaridzira murunyararo vanofanira kutaridzira vachiremekedza kodzero dzevamwe vanofanira kuratidza vachiremekedza propati asi chatinofanira kuziva ndechekuti basa relaw and order zvese tataura kuti macitizens ane responsibility yekugadzirisa yekuti mungamiro nderunyararo rinoitwa nezimbabwe republic police the role of any government anywhere is to protect the rights of its own citizens and not to harm them. Once a government fails to protect the rights of its own citizens, says not our Nebimbora Romkemo, Constitution Yenika, Wurmedeo, in a guest in a legitimate. Saka, yes, our National Reconciliation Committee, Shakanaka, it is no good here. No MPC, Varguda, Kita, Machiao, Kutuvaite Machiao, Munyararo, as no good Rakunyanya, Zanu. Kuti zano ainga itisa zarayo yojaeka ndiyo yamanifesta crisis yatinayo ende yamanifesta crisis yatinayo noumbavha huri kunyika huri kuonekwa kunana NASA huri kuonekwa kunana dzinhara huri kuonekwa maparasetas egavhenmendi ese huri kuonekwa nekunana zita hazvigoni kuti matitizenza agare akanyarara zvekuti anoti kana akaichaii muchata mhirizhonga
asi tingaona here mapato ari kutaurwa necommission aya achitambirawo kurudziro yekuti zviitwe murunyararo
MDC yakaita mademonstrations akawandisa murunyararo tiri mukatara paelection paya pavakamacha zimbabwe electoral commission yaita zvinhu zvayo zvese murunyararo pata kana munhu arohwa kana munhu apfuwa pese pese mukatara muna 1 August pakavhurwa vanhu demonstration yakapindirwa nemauto nemapurisa zviri mucommission report yamushande mufoma president wesouth africa kuti zvakaitwa nemauto zvakaitwa nemapurisa mukatarira 1 January yanga isiri MDC yakashedzera sakanatonhoroondo MDC inhoroondo yekurwisa utsanyiri inhoroondo yekumwisa mhirizhonga
asika Dr. Rwanya takaonawo mhirizhonga yakaitika musi wa1 August gore rapera nezvakaitika muna January gore rino zvichizongopomerwa kuMDC kuti ndo yakakonzeresa mhirizhonga iyi
aiwa patiri ichezvinezvi nyika yedu yakadira parumananzombe wana afani kutika kutarisa kutika ina kumbula shakana kia kuru kutu wana mkoma wana chongo kara wana ziapa pamoyo wana hepe chiketu wana wangomu wana wamangina wana waluka watu masuku waka atika jaitu wana timiti jaitu wana marudiki mkazi Zimbabwe inga wana nusungunuke freedom is never voluntarily given by the oppressor but the oppressed must demand it and demand it peacefully mnopana kuziwati Zimbabwe is born out of struggle. Aiki nika ya kango ya from nowhere. Saka wana ya Zimbabwe wane noro hondo. Yoku mira pa chokwati. Yoku mira kumiangeshu zaka umasi. Wachika ura chokwati wa tigati.
Dr. Petsa Ruhanya, wari parunare mu South Africa ne Studio 7. Jombo tarisa shuruma bepa nao anasi. Mudaily News gurukota rezvemari vaNtuli Ncube vanozivisa nezvemakambani gumi nematatu avanoti hachabhadhariswa mitero yekupinza zvinhu munyika. Mudaily News mekare munyori weguta reHarare vaHosaya Chisango vanoti vapa makereke ari panzvimbo dzemumakanzuru kusvika musi wa3 Gunyana kuti vabhadhara zvikwereti zvavo vachiti kana vasina kubhadhara vachabviswa panzvimbo idzi. Muherald mune nyaya yechikumbiro chinobva kumashonaland west chinoti amai Priska Mpfumira vabviswe muparamende. Munewsday mune nyaya pamusoro pevaimbo vemutungamiriri wechipangano vajim Kunaka vanonzi vakabirwa nevanhu vana panosangana Seke Road namasocha Andrew Way vakatorerwa mari inoita zviuru zviviri zvemadhora ekuAmerica. Muchikamu chino tinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Ini ndinonetseka nenyaya yevanhu veZanu-PF. Vanozvitaura vanozviti ivo vakahwina maelection. So kuhwina kwavakaita maelection ngavachigadzirira zvinhu toni. Handiti ndozvinoita kavanhu vakahwina vanobva vachinjisa kazvinhu. Zvino vanoramba vakungopandukira vanhu kuti hei mukaita demo nouya masoja hei muda kupandukira hurumende. Iyo haina kupandukira hurumende yamukabe vakagonere ndokugonere kwavakaita iko gavarege kuti daro sumani tiri kutambura tiri musango isusu but vakuda kutotiwadzisa manje vachitaura zvinhu zvisina basa. Hapana zvavari kugadzira apa vese pati yese yeZANU-PF inofanira kutobviswa ivharwe. Hatichamboda kunzwa chinhu chinonzi ZANU-PF. Munhu wese anoshanda muZANU-PF imbavha. Munhu wese anoshanda muZANU-PF anoba. Hapana chavanogadzira vanhu ivavo. Vese panguva yamukabirize vanhu ivavo vaishanda. Saka chakachinja chii ipapo? Chakachinja chii? Inongonzi ZANU. Mukabe paanga aripo yainguri ZANU. Izvozvi inongori ZANU. Chavachinja chii? Vaishanda varipo. Satidaro tenda zvangu mukandiplayera audio.
Mangwanani akanaka vashamarari veStudio 7. Ini ndoda kutaura nenhaurwa yava mutodi iyo yavari kutaura yekuda kuchichidzira vana veZimbabwe kuti ndavarege kuita mademo. Ivo vari kuguta kunyika kumba kwavo. Vari kuguta kugoda kurapidza vamwe vanhu kuita matemo chiruzii. Hapana munhu ane mvumo yekurapidza kuitwa temo. Vanhu ndavaratidziri. Vanhu vakuwara nenzara, vanhu vakuwara. Saka vanhu vanofanira kunge vachiratidzira kuti vanhu vavanzwa kwete zvavo zvekuda kuchichidzira vanhu. Tinotenda.
Handi murambi uyu tabvawo pasvondo apa mazuva sei yanga iri sesvondo. Vakomana veZANU dzingai maimufumira ava mubva mazopedzisawo navamunangagwa. Muvadzinge muvadzingire kurohwa muvadzinge chaiko chaiko zvavakamboitwa navamugabe zviya. Vamunyika yedu ingaita bhoko. Ndatenda.
Makadi zvenyu vashamarari veStudio 7. Ini ndinoitwa Hudson Mulambo. Ndinoda kutaura nenyaya yekuratidzira kuri kuitwa nevana veZimbabwe. Ikodzero dzevanhu kuti vana veZimbabwe varatidzire kana vasingafari nezvinenge zvichiitwa nehurumende. Saka zvinondishamisa kuti hurumende inoda kusunga vanenge vachiratidzira kana kuti kurambidza vanenge vachida kuratidzira mushure mekunge vaida kutaura zvavasingafari nazvo. Zvinondishamisa ini nokuti zviri mubumbiro remutemo kuti kana vana vezimbabwe vasingafari nezviri kuitwa nehurumende vasaratidzira. Saka handizivi kuti vana vezimbabwe vochemera papi, vonzika sei kuti havasi kufara nezvekuitwa nehurumende. Ikodzero yavo yokuti vataure nezvekuitwa nehurumende kuti hurumende igone kugadzirisa matanho, igone kutora, igone kunzwa zviri kutaurwa nevana vezimbabwe. Vanganzwa sei zviri kuitwa nevana vezimbabwe kana vana vezimbabwe vasingaratidziri? Kune dzimwe nyika vanoratidzira vachiputsa mabhiriji, vachivhara marodhi, vachiita sei, asi hurumende haimbotore matanho ekuti anzi tinosunga vanhu kana vachinge varatidzira. Vanotora matanho ekuti kana vana venyika iyoyo vachinge varatidzira, vanobva vagadzisa zvunhu nguva ichipo, zvisinei nekuti vaputsa mabhiriji, vavhara rodhi, vaputsa mashopu, vaita sei. Tinotenda hangu.
Ya, ini ndinoti mangwanani mangwanani pastudio 7 vatungamiriri vestudio 7 ziitandoitwa mawire ndiri papitori apa. Ini zvangu ndoda kungotaura nawo pamusoro penyika yedu yezimbabwe. Haa, zvinhu zvaminama varume, zvinhu zvaminama. Handizivi kuti vanhu vakaita sanaine chimutodi kana vachikurudzira kutambura kwevanhu hatizotoona kwachirevei. Vanhu vasina pfungwa, vasina kana njere rekuti vanhu vari kutambudzika, vabereki vedu vari kutambudzika, pamwe nesuwo vanhu vechidiki tikutambudzika, asi munhu wanhu akachakurudzira zano zano zvazodai zvisina kana nematuru, kureva kushaiwa, kutaridza kushaiwa njere zvachese kuva munhu asingazivi zvaanoita. But tinoti vakuru vakati mugara mwena kwamuteza vanoguma pamberi patakananga panyika munyika tiri kuitora izimachinja hameni kuti vachapinda pai. Sechipiridza muitaza kuti magamba yakanaka chose kuno vakagwawo hondo vane chiri chekuti vanhu vasungunuke. Asi tiri kuona kuti nanhasi kubva pakatogwa nyika 1980 hapana kugara pasungwa vanhu. Vanhu vari kumbunyikidzwa kodzero dzavo, vari kuurawa, vari kurohwa, vari kunyangariswa. Vanaitaiza mhara vakanyangariswa, nanhasi vasikangu kuti vari papi, kusanganisira nevamwe vanongorova vasina kana mhaka nevanhu vezanopf. Panyaya yaitaidza mhara apa ndivangobata mukomana mukuru iye chimunangagwa ndiwo unoziva. Vakangomubata vakanyatso kumubvunza vanotinotaura zviripo, musambonera mugabe kuti mukomana uripo yoyo garwire, ndo ndinoziva kuti taidza mhara uri papi. Matenda.
Aiwa, vanga vari vateereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana-siyana vachitaura vega maonero avo. Aya mashoko avo asina chekuita nestudio 7. Tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Titumirei pfungwa dzenyu, mazwi pamwe chete namameseji paFacebook pamusoro peDefence Forces Day. Tinzwe kuti pfungwa dzenyu dzakamira sei. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Umwe wezvemitambo wekuAmerica kumitambo yePan American kuPeru, Res Imboden, anoti haazvishori kuti akapfugama pachinhambo chekumira apo kambo keAmerica kakange kachimwa. Gwen Berry wekuAmericavo akasimudza chibhakera apo rumbo rweAmerica rwakange ruchimwa. Vaviri ava vanoti vari kuratidzira kutsutsumwa pamusoro perusarura rwemarudzi ruri kuitwa muAmerica. Masangano ekuFrance maviri anobatsira vanhu abudisa vapoteri makumi masere neumwe kubva mugungwa reMediterranean. Vapoteri vaburitswa muvura kubva musi wechishanu kusvika pamazana asvika pamazana maviri ane gumi neumwe, vazhinji vavo vachibva kuSudan. Muchikamu chino chinotarisa zvirikuitika muAmerica. Muzvina bhizinisi vaJeffrey Epstein vakazviurayira mujere nemusi wemugovera vakamirira kutongwa nenyaya yekuitisa vanasikana vezvidiki mabasa epabonde. VaEpstein vakambotongwa nenyaya idzi, asi mutongo wavakapiwa hauna kuvagarisa mujere, izvo zvakakonzera kuti vamwe vevasikana vakanga vambovamhangarira vamutsidzire nyaya iyi zvekare. Vanoongorora nezvematongerwo enyika vaKelvin Manduna vaudza Studio 7 kuti nyaya yavaEpstein haisi kuzopera nekufa kwavo, nekuti munyaya iyi mune mazita evanhu vakuru vangangopomerwawo mhosva yokushandisa vanasikana vari pasi pezero kuita zvepabonde.
Epstein munhu aive billionaire pamari, akaita mari yake from financial service, and munhu aive vatinoti socialite, aishamaridzana nemapolitician akawanda nemabusinessmen, including president aripo yezvino, dzaive shamwari dzake. Vakaita sava Clinton vaive president kudhara, nevamwe vakuru vekumapati vaya aripo vaive shamwari dzake. Pane magavena masenata akati kuti aive mabhurura ake, asi zvino ndikati ruzhinji ruri kuramba kuti vaitombomuziva. Asi ma-email aripo netsamba dziripo nemawitness zviri pachena pamusoro nemwana wa Queen Elizabeth, Prince Andrew, ndivo vamwe vaivawo mabhurura ake. So aive munhu ari connected. He was 66 years old.
Mataura kuti vamwe vava kuramba kuti vanga vachifambidzana naye, chii chakaitika apa? Sei vava kuramba?
Ari kuparirwa mhosva yekuti vaita mabiko nekufambidzana nevana vari underage. Saka vauya iye zvino vana vaya vamwe vakura vari kumuaccusa kuti vamwe aivaita yavanoti sexual misconduct, vamwe achiti aivaitisa zveuprostitution, zveupambi, achivapambisa kumabhururu ake, including mapoliticians. Mamwe maseneta, mamwe magavena akaretire vari kunzi ndo vaipfambisirwa vasikana ivavo vachiri vadiki. Vese vari kuramba mhosva panyaya idzi, asi azofa yeEpstein wacho asina kutongwa, ndopane nyaya yacho vangada kumutonga azvisungirira mujeri akafa. Saka kuti chazonzwa chokwadi hazisina mashuwa zvaasipa munhu wacho Epstein.
Mafiro ake aya pane chatichaburiswa here kuti akafa sei?
Hazvasati zvabuda zvaapachena. Aimbonzi akawanikwa ane mavanga mutsiba anoratidza munhu akada kuzvisungirira, asi tachiri takamirira kunzwa final verdict kuti azviuraya sei mujere imomo. I should even say kuti ndiye here azviuraya kana kuti pane munhu amuuraya. Zvese izvi hazvisati zvaapachena. Chandingati chiripo, a lot of people vari vanhu vepamusoro musoro had a lot to lose kana murume akaenda kukota akatanga kutaura zvakawandisisa. Saka ndoimwe angle yenyaya yacho iri kuita kuti nyaya yacho igare iri mumapepa.
Sei zita ravaEpstein rave kunyanya kutaurwa nezvaro iko zvinezvi? Chii chinoita kuti zita ravo rirambe richitaurwa nezvaro, uyezve kuti ivo vaitwe munhu mukuru kudari vanga asina chimiro ichi vachiri vapenyu?
I mean, chiri kunetsa ndechekuti vari kubvunza kuti ndivapi vamwe mapoliticians aiita mabasa ake wayo ari kuparirwa mhosva idzi, aiparirwa mhosva idzi. Tinotaura kwandaita pane mamwe mapoliticians makuru, including president vakare vaClinton, vari kunzi ndivamwewo vaifambidzana naye. Even varipo iye zvino vaTrump, mhosva dzaari kunzi akapara, akatopara achinzi aitira kuhotera kwavaTrump kuFlorida kunonzi kuMar-a-Lago. Saka nyaya yake ikanyatsovhetwa zvikanyatsobuda pachena, zviri clear kuti pane mamwewo mapolitician ari pabasa neakaretire achatopomerwa mhosva kunzi ndevamwewo vaipfamba nevana vadiki. So it's potentially explosive nyaya yake.
VaKelvin Manduna vari parunare muWashington DC neStudio 7. Vanoona nezvemutemo mubato reMDC inotungamirwa naNelson Chamisa vaInnocent Gonese vanoti kuwanikwa vasina mhosva kwakaitwa nhengo mbiri dzeparamende dzebato ravo zvinoratidza kutadza basa kwehurumende. Dare redzimhosva rakawana settlement chikwinya naLloyd Mukapiko vasina mhosva yekukurudzira vanhu kuita mhirizhonga, asi imwe mhosva yavakapomerwa yekuda kupidigura hurumende haisati yanzwikwa nedare redzimhosva.
Nyaya iripo ndeyekuti kunovashungurudza vanhu vasina kana mhosva yavakapara, nekuti vazhinji vari kungosungwa vachinzi vakaita incitement yekukonzeresa public violence, vakaita subversion constitutional government. Tine vana tine maMP vana Honorable Chibaya, vanhu vari kungotorwa pasina kana umboo. Saka isusuka kana ichiona kuti munhu aabatwa asina mhosva, zvinhu zvokutotika, haifanirwa kunge atombogara atombosungwa.
Asi vachingori parimandi nazvinoweseka
vane imwe nyaya zvakaitika ndezvekuti incitement caused public violence ndeyavakakwitwa, asi yekunzi vakada kuita kubvisa hurumende ndeyavari kunzi vacharamba vachidi vachienda parimandi haisati yatanga kutongwa. Chero Honorable Chibaya pavakakwitwa pane imwe nyaya vakasara vaine ndodambudziko ratiri kusangana naro, kuti munhu kazhinji paanosungwa anobva abatwa nemhosva, anobva achajwa nemhosva mbiri yekunzi incitement kukonzeresa mhirizhonga yekutoda kubvisa hurumende nechisimba nenyaya zhinji dzinowanzounzwa dziri mbiri dzakadero.
Kana takatarisa kusungwa kuri kuitwa vanhu pamwe chete nezvekutaurwa nehurumende kuti vangangounza mauto kuti azomisa kuratidzira kuri kuda kuitwa nevanhu, munoona sezvakanaka here kuti muenderere mberi nekuratidzira uku?
Isusu tichitoshandisa kodzero dzedu, nekuti section 59 iri pachena kuti vanhu vanobvumidzwa, nekuti tine mitemo yatakagadzira mubumbiro guru yenyika inotipawo mukana. Saka savana vezimbabwe hatingazvizvidzirwi kuti tisaita zvinhu zvatinenge tichiona zvakakodzera, uye vanhu vari kutsutsumwa nekuti kutambura kuri kuita vanhu hakusi kwekutamba. Zvinongaeekuti hakuna magetsi, hakuna petro, vanhu mari dzavanotambira hazisi kukwana, ngara mudzimba yazara. Saka neikonzero zvaizvozvo vanhu vanenge vachitsutsumwa kuti hazvii kufadza kuti nyika yayo inofanira kunge yakasununguka, nyika inofanira kunge ichitongwa zvakanaka, yavhiringwa nenyaya yehuori inoita kuti vanhu vatambudzike zvakadaro. Saka isu tinoona kuti zvinenge zvakakodzera kuti vanhu vatanidzire, nekuti zvinhu zvinobvumirwa, uyezve vanenge vaine zvikonzero zvinoti vabude mudzimba nekuti havasi kufara nekushungurudzwa kwavanenge vachiita.
Munyori anoona nezvemitemo muMDC inotungamirirwa naNelson Chamisa vaInnocent Gonese vari parunare neStudio 7. Sifas Mashakada and the Sounds of the Muddy Face, ndarangarira magamba. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi. Nhasi Zimbabwe inocherechedza zuva remagamba reHeroes Day. National Peace and Reconciliation Commission inokurudzira bato reMDC inotungamirwa naNelson Chamisa kuti riratidzire murunyararo. Tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande, tozokuonai zvekare mangwana.
soku isi